Manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anasi, uri musi wesvondo, kurume 13, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamwe ndinokunzwai muchitaura. Aiwa, kuvhota hakuna kwazvinochinja. Zanu PF inobira. Mukarima nepakuru hakuna gudo rinokubirai. Chero rikaba munoriwana rakarara mumunda.
Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voita musangano kuBaitbridge nhasi mushure mekumborambidzwa kuita mumwe musangano nemapurisa kumarondera nezuro.
Zvakurwisana taita sei? Tose tiri vana veZimbabwe. Hazvinei kuti ungava webato redu. Rezanu PF kana webato rinopikisa.
Mutezeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vokurudzira runyararo munyika mushure mekushorwa zvakanyanya vachipomerwa mhosva yekuda kupesvedzera mhirizhonga munyika.
MDC tiri kuti hatichada politics dzekunyombana. Tukana kurovana hakuna dhiri.
Mutungamiri weMDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora vokurudzira nhaurirano munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vanoti bato ravo richakoshesa kuendesa masimba kumatunhu kuti munyika muve nebudiriro yakaenzana. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Zvisinei nekupisa kwakanyanya kunge kuchiita kunze zvuru nezvuru zvevatsigiro vebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC zvaungana munhandare yeDhulivadzimu mudhorobha reBaitbridge kuti zvinzwe mutungamiri webato iri vachamisa vachitaura mashoko ekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzemabyelection. Sezvavari kugara vachitaura mazuva ano, vachamisa vati vane chokwadi chekuti bato ravo ndiro richatungamira hurumende mushure masarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika gore rinouya. Vati bato ravo rine gwara rakajeka rekuti nyika ibudirire, vakati dhorobha reBaitbridge rakakoshera nyika nekuve kwaro pamuganhu zvekuti upfumi hwaro hunofanirwa kusimukira kwete kuti zvinhu zvose munyika zvive zvinoitwa muguta reHarare. Vachamisa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vanyorese kuvhota kwete kuti vavhote musarudzo dzemabyelection chete asi kuti musarudzo dzichaitwa munyika mose gore rinouya. Vati vanhu havafanirwe kuora mwoyo nekutyira kuti sarudzo dzichabirirwa vachiti vanhu vakavhota neuwandu hwavo izvi hazviitike.
Muri kuzviziva here kuti munhu anga achigadzira nyaya ipambe ranofanira kunge ari registered as a voter? Ndinokumbirisa kuti muzive. Vamwe ndinokunzwai muchitaura. Aiwa, kuvhota hakuna kwazvinochinja. Zanu PF inobira. Mukarima nepakuru hakuna gudo rinokubirai. Chero rikaba munoriwana rakarara mumunda. Saka toda kuti tese tinyorese neuwandu hwedu tiende kunovhotera.
Vachamisa vati bato reZanu PF harichina chitsva charingati ringakwanisa kuita munyika mushure mekutungamira hurumende kwemakore makumi mana nemaviri. Vashorawo nyaya yemhirizhonga vakati kukwikwidzana mune zvematongerwo enyika kunofanirwa kuitwa murunyararo.
Tine urombo nemukomana wedu akashayika anonzi Boneni Ncube, asi chatoda kukuudzai ndechekuti haana kufira mahara nevamwe vakafa. Vakafira kuti munyika muno tiwane shanduko iri kuuya muZimbabwe. Valenzi veduwe, ndinokumbirisa kuti musarwa isa atidi hondo, atidi ropa, atidi mirijonga.
Nezuru vachamisa wakatadza kuita msangano kumarondera mushure mekurambidzwa nemapurisa zvichinzi bato ravo raive risina kuzivisa mapurisa sezvinodiwa. Asi vachamisa vati havashore zvakaitwa nemapurisa vachiti vaiita zvavaive vatumwa. Vachamisa vavimbisavo kuti kana bato ravo rave kutungamira hurumende vachadzora kushandiswa kwemari yekunze kusvika upfumi hwenyika hwasimba zvekuti nyika inenge yave kukwanisa kuve nemari yayo. Asi vachitaura pamusangano wekutsvagawo rutsigiro rwebato ravo rezano PF munguva pfupi yapfuura muBulawayo, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari vomutevedzeri webato vaConstantino Chiwenga vakati hachisi chinhu chakanakira upfumi hwenyika kuti hurumende ishandise mari yekunze. Va Alexander Jekenya, mutsigiro webato reTCCC, avo vati vari kugara muSouth Africa, vati vanorwadziwa nekugara kunze kwenyika nekuda kwekuti nyika yavo ndomoka.
Tikari ndine pasi peutapwa, dzimba dzedu dzakapwanywa dzikadzimuramba dzina, tikagara panze, zvinhu zvedu zvikanayiwa, mari dzedu dzakatorwa nagono akatitambela mari, itakasungwa nekuti tabvunza chenji, kubvunza chenji chandikoivosa here, tinozviziva zvandinochekereza, asi chizachero mzatarimwa.
Mudunhu reBait Bridge muchaitwa sarudzo dzemabyelection mumaward maviri. Sarudzo dzemabyelection dzichaitwa munyika musi wa 26 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muBait Bridge, ndini Kudzanai Musengi.
Zvichakadaro, meya weHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume veCitizens Coalition for Change vanoti kusvika nhasi bato ravo harisati raziva kuti vaimbova meya weguta reHarare vari nhengo yebato iri. Uye varikwikwidzawo musarudzo dzakanzura vaHebert Gomba varipi mushure mekunge vapambwa nevanhu vasiri kuzivikanwa nezuro muHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vachityaira motokari nekudaro vanga vasina kusununguka kutaura. Mutedzeri wemutungamiri weZANU PF uye vari mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nasi vakumbira vagari vekwaMutare kuti vavhotere nhengo dzebato ravo kuitira kugadzirisa maguta emunyika ayo vanoti akanganiswa neutungamiri wemapato anopikisa akaita seCitizens Coalition for Change. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa vari kuDubai pari zvino, uko Zimbabwe iri kuratidzira kuedza kukwezva vemabhizimisi vekunze. Mutoro wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Pamberi nekubatana, pamberi nekukunda musarudzo, nyika nyika
vachiwengwa vachitaura kumazana nemazana evatsigiri vavo nhasi vati zvakakosha kuvhotera bato ravo reZANU PF nenhengo dzeparamende uye makanzura ebato iri kuitira kuti zviri kukanganiswa nemakanzura aripo zvikwanise kugadziriswa. Vaenderera mberi vachiti hurumende yeZANU PF iri kuita mabasa akawanda sekugadzirisa migwagwa, kuwanira vanhu zvekudya panguva ino apo nyika yakatarisana nenzara sezvo mvura isina kunaya.
Zvizvaratidza kuti vemapato anopikisa akaita sana MDC mabandauko kwavo twakaita fanika atimotoziva kuti mabandauko kwakaita sana TCCC hanzi Citizens Coalition for Change yekuchinja uchienda kupi.
Vachiwengwa avo vakamboshorwa zvikuru munyika nekunze mushure mekufananidza TCCC nenda inoda kutswanywa, nhasi vakurudzira runyararo munyika munguva ino yesarudzo.
Zvekurwisana taita sei? Tose tiri vana veZimbabwe. Hazvinei kuti ungava webato redu reZANU PF kana webato rinopikisa, chinotibatanidza kuti tiri vana veZimbabwe. Saka sarudzo idzi ngadziitwe murunyararo dzigova mucherechedzo pasi rose.
Mutauriri weTCCC mudunhu reManicaland veDavid Panganai vanoti havatenderani nemashoko avachiwengwa.
Kusaziva uku kuri kuitwa na Vice President venyika makanzuru haasiriwo anoapprova mabudget haasiriwo anopa simba rekukwereta mari kumabhanga zvese zvinoitwa necentral government mukatarisa migwagwa yarwadza maguta ese ngatitorei guta remunomamutare mugwagwa uri kurwadza kufamba ichimanimani road paflyover panoranwa nezinara hapane nechekuita nelocal authority rimwe guta ravatadza iguta rebulawayo handingataure zvangu pamusoro pemvura yavanopromisa makore ega ega pateita kuenda kumaelections kuti tiri kugadzirisa mvura tikugadzirisa mvura zvinhu zvese zviri kunetsa zviri kumiriswa necentral government hazvisi kukanganiswa nemaguta bawe
musangano wanhasi wanga uri wekutsvaga rutsigiro kunhengo dzezanupf dzinoti vaisa mupfumi vechikangadanga mvura vamishek mugadza vemutasa south avo vachakwikwidzana nevamwe vanoti vaprosper chaifwa museyami chikangadanga mvura regai tsunga mutasa south vaozaya chipanga vepatriotic zimbabwe vataurai mudzipurwa vemdc alliance navaanesu zaranyika vetruth zimbabwe party ndakamirira studio 7 kudanga mvura kwamutare ndini Lweda Moyo.
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vari kutungamirirawo bato reMDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora vaitawo musangano wavo kuHighfield muHarare nhasi.
Kune vana vedu vakapedza maform 4, vakapedza mauniversity, vakapedza macolleges. Vana ava havana mabasa. Saka seMDC zvatiri kuda tiri kuda kuti nyika dziri kunze nyika dzine mari yadzo vana Britain, America, Canada, Australia, New Zealand.
Vamonzora vakurudzira munyika kuti muite runyararo. Vativo munyika munofanira kuitwa naurano vachiti izvi ndizvo chete zvinopedza matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzezvematongerwo enyika, upfumi nezvimwe.
MDC tiri kuti hatichada politics dzekunyombana tukana kurovana hakuna dhiri. Politics dzekurovana nemunyati rational disputation tiri kuti seMDC tikuda dialogo iyi kwete kuti vamwe vagova mapresida kana kuti vagova maminista tiri kuita dialogo na veZimbabwe vagare zvakanaka.
Vamonzura varambawo kuti bato iri rave zuru rakapinda nyoka risina kana mukana wekutora kana chigaro chimwe chete musarudzo. Asi vachitaura panyaya yenhaurirano vaimbovakanzura kumasvingo uye vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaGodfrey Kuraone vanoti vamonzura vari kutaura semunhu anotya kupinda musarudzo.
Mashoko emunhu ari kuziva ku-2023 haana chaanobura nokuti haana vanomutevera. Madambudziko ari muZimbabwe as a result of a political dispute. A political dispute yakaitwa pakati pavachamisa naamunangagwa. Inga vanga vanayo one Pollard, but yakatibudisirei? Hapana, zvinhu zvingowedzera kushata zuva nezuva. So haisi naye nhaurirano chete, but inyaya yekuona kuti ndivanani vari involved, ndivanani vari kugara pasi.
Vamonzora vati vari kutarisira kuti nhengo dzebato ravo dziri kukwikwidza musarudzo dzemabielections dzichakunda zvine mutsindo. Izvi vataura havo kunyange hazvo chimwe chipangamazano chavo munyaya dzezvemitemo vatapera sengweni vakaenda kumatare kuti sarudzo dzemabielections dzisaitwe, vachiti dzakanonoka kuitwa zvakatarwa mubumbiro remitemo uye vachitiwo uku kupedza mari. Vamonzura vanoti havanei nenyaya iyi, vachiti vasengweni vane kodzero pamutemo yekutora danho ravakatora. Uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika huri kuramba huchiwedzera zvakanyanya. Bazi rezveutano rinoti nezuro kwakafa vanhu vaviri nechirwere ichi zvasiya vafanacho mazuva manomwe apfuura vave gumi nevanomwe. Vakafa nacho munguva imwe chete kusvika svondo rapera vainge vari vatatu chete. Vafa kusvika chirwere ichi zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana negumi nemumwe kana kuti 5414. Vanhu mazana maviri nemakumi masere nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvichireva kuti mumazuva manomwe adarika vanhu zviuru zvitatu nemazana matatu nemakumi matatu nevasere kana kuti 3338 vabatwa nechirwere ichi. Munguva imwe chete vhiki rapera racho vanhu zviuru zviviri nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 2579 ndivo vainge vabatwa nechirwere ichi. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inoti vanhu makumi matatu nevana vafa, vamwe zana nemakumi matatu nevana vakakuvara mushure mekunge Russia yakanda chimwe chombo chemuchadenga ichibhomba kamba yemauto munyika iyi. Vanhu vanomwe vanga vachiedzawo kuenda muupoteri vakaurayiwa nemauto emuRussia nezuro, kunyange hazvo ichinzi yainge yatenda kuti hayaizopfuura vanhu vanenge vari munzira dzakatenderanwa kuti vaende muupoteri. Vatungamiri veGermany neFrance vanoti vakaedza kutaura nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin nezuro kuti vamise hondo, asi vanoti vakatsika madziro. Ukraine inoti vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vaurayiwa muguta reMariupol kubva zvakatanga hondo iyi sezvo riri kubhombwa. Vakuru vakuru vemauto vemuAmerica vanotiwo Russia irikuramba ichitumira mauto akawanda kunorwisa maguta emuUkraine. Mushure mekuziva nhasi kuti vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana mana kana kuti 3400 vabatwa nechirwere cheCOVID-19, China yatanga chimwe chirongwa chekumanikidza vanhu kugara mudzimba kana kuti lockdown munzvimbo dziri kupararira chirwere ichi zvakanyanya. Zvikoro zvavharwa mudunhu reShanghai nemamwe matunhu gumi nemapfumbamwe. MuChina ndimo makatanga kupararira chirwere cheCOVID-19 muna 2019, uye nyika iyi inoti kana chirwere ichi chatanga kupararira inokurumidza kuvhara nzvimbo dzakawanda. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ini ndinoitwa Charles Matanga, ndiri National Robotics Coach weTeam Zimbabwe panyaya dzerobotics. Ndiri mudzidzisi zvakare paTenoda High School weComputer Science. Tiri kushanda tichitraina vana kuvadzidzisa unyanzvi hwekushandisa makombiyuta, atingati kudzidzisa kushandisa marobotics, zvakare kukoda programming kuti vana vagone kushandisa mishina yemazuva ano. Saka tiri kupota tichisangana nevana. Program yegore rino iri kuti tiri kutanga kwaApril. Ndopatichatanga training yevana for 3 months. Avo vakasununguka vakazvipira, vane shuviro uye vanoda kuziva kuti mishina yerobotics inokwanisa kubatanidzwa sei uye inozoprogramwa sei uye ndezvipi zvainokwanisa kuzobatsira mukati menyika, zvakare ndezvipi zviri kushandiswa nerobotics at the moment mungava muZimbabwe kana kune dzimwe nyika dzakabudira munyaya dzeupfumi neunyanzvi huriko mazuva ano.
Muri kutanga mwedzi unouya, munenge muchisangana kupi chaizvo?
Tinotarisira kusangana patraining center Tenwood High School. Tinosangana nevana vari pamakore e13 years kusvika pa18 years, tingati form 1 kusvika form 6.
Pane zvimwe zvirongwa zvamakamboita muchimirira nyika, makabudirira here? Zviri kufamba sei? Muri kucherechedzwawo here pasi kwamunomboenda kwamune muchinoratidzira zvamune muchigadzira izvi?
Hongu, kubvira 2017 takakwanisa kuenda kuWashington DC tika out of 157 countries, country number 17. Then tanga tiri number 5 mu Africa. Takakupa kune vana changa iri program yanga iri kutanga asi izvozvo tinozvitenda kuti takakwanisa kuwana position iyoyo uye vana vatakanga tinavo chatinofara ndechekuti vazhinji vacho vanga vanga vari muteam vazhinji vakaenda kunoita pesu computer science, mechatronics kana electrical engineering. 2018 takaenda kuMexico City tikakwanisa zvakare kuenda nevana vakanga vari vatanhatu vachibva muzvikoro zvakasiyana siyana tikakwanisa kuita number 56. Then 2019 takakwanisa kuenda kuDubai. Vana vazhinji vatakaenda navo vakabva vakwanisa kupesiwa zvakare zvidzidzo zvecomputer science kana robotics kune dzimwe nyika kwavakakwanisa kuenda. Takawana mukana zvakare watakamboenda kuGhana 2019 muna July. Vana vakakwanisa kuita number 1 pacompetition yatakanga tiri yePan African Robotics Competition. Kutaura kwandiri kuita izvozvi tiri mugadziriro zvakare yekuenda kuSenegal. Saka kuramba tichiinvhaitwa kumacompetition zvinoratidza kuti pane zvisvinu zviri kuya kunoitwa uye programu yedu iri kutageta vana zvisinei nekuti mwana anobva mutauni kana kumarural areas. Chatinongoda mwana weZimbabwe ane shuviro yekudzidziswa robotics uye anoda kuzogadzira kana yatingati innovation achisolva mareal problems atingadai tichisangana nawo mukati menyika zvakafanana newater pollution congestion mukati menzira. Any kind of challenge we believe inokwanisa kusolvwa nevana. Innovation haiimportwe asi inotogadzira inotobva muvana anenge achidzidziswa. Saka tinozvitenda kuti kubude kugadzira kwatiri kuita nekudzidzisa kwatiri kuita vana hazvisi kubatsira bedzi vanenge vari mupart of the team asi tine maschools akawanda vakushuvira kuti ave part of the robotics training program. Zvakare tiri kukwanisa kuita mapositionwo atinenge tichiya kunobudirira ari pamusoro. Semuenzanisogoro rakapera 2021 takaita macompetitions edu iri virtual competition sezvo takanga tisingakwanisi kutravhela. Tikakwanisa kuita number 1 tichiita inonzi alliance neteam USA pacategori yeenvironment.
Saka vanenge vachida kupinda muzvirongwa zvenyu izvi vanokubatai papi chaizvo?
Tine maonline platforms avanogona kutiwana vakaenda paFacebook vakati Team Zimbabwe. Asi chikoro chiri kuti hosta iTinwood High School. Saka munhu akangotsvaga ari ipapo hazvikwanisi hazvinese. Namba dzangu dzinoti 0773104054 ndodzokorera zvakare 0773104054 kana kuti matangac@gmail.com. matangac@gmail.com.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vaMatanga nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda nekuwana mukana wekukurukura nemi.
VaCharles Matanga, murairidzi weTeam Zimbabwe Robotics, vanga vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatinzwei mubvunzo wanhasi.
Makadiko mukoma Tanonoka Wande uko? Ini ndinotwa Donald Mambo mandiri kuno Krastenberg South Africa. Ndinodawo kuziva mukoma paBhaibheri pana Deuteronomy 11 verse 13. Pane panotaugwa zvekuti zvino kana mukachengeta zvakanaka mirayiro yangu, ndichanaisa mvura muminda yenyu, ndichakupai, ndichamerisa uswa hwemombe dzenyu. Ndinoda kuziva ipapo kuti toti kana mutende akakomberedzwa nevavengi, mvura inga kuzonaya pake oga here zvokuti mombe dzake dzikore kana kuti iye akohwe. ndoda kuti ndinyatsokuziva ipapo kuti panenge pane imwe tsananguro yakadzika dzika here kana kuti inongova tsananguro iri saizvozvo iri pachena kudaro kana kuti pane zvimwe zvinenge zvichirehwana neshoko ipapo pana Deuteronomy 11. Saka ndachikumbirawo kuti kuna pana vafundisi vedu zvakaita vana Dr. Levika Reverend Kadenge kana kuti vana Pastor Oliver Mandisodza kuti anyatsokunditsananguravo ipapo kuti zvinofamba sei ipapo.
Sekukumbira kwaitwa namukoma Donald Mamboma, tabata mufundisi Oliver Mandisodza, hoyo mubvunzo Reverend Mandisodza.
Right, ngatitarisei musoko raMwari kubva pabvunzwa mubvunzo Deuteronomy chapter 11 verse 18. Zvechokwadi kuti tinzwise nyaya ngatitarisei zvanga zviri kuitika panguva iyoyo mukufamba kwaMwari nevana veIsrael. Zvanga zvichiitika panguva iyoyo nezvakazotaurwa nemusoko raMwari mubhaibheri rose ndokuti nyaya inzwisisike. So pari kunaya mvura apa, hatisi kutarisa munhu mumwe chete badzi kuti ndiye akanaka pawose, asi totarisa kuti vana veIsraeri vaitarisirwa kufamba nenzira dzakaita sei, vaine ukama naMwari hwakaita sei. Nokuti unobva ataura pana Deuteronomy 11:16-17 kuti chenjerai kuti mwoyo yenyu irege kunyengerwa, murege kutsauka mukashumira vamwe vaMwari nokunamata kwavari, nokuti Jehovha arege kukutsamwirai. Iyambiro iri kupiwa kuwana veIsraeri iyambiro iri kupiwa kwatiri nekuda kwekuti pamwe chete nokutenda kwedu muna Jesu Kristu tawa nama Abraham. So yambiro iri kupiwa zvakare kuna 2 Chronicles chapter 7 verse 13-14. Mwari kuti ipapo kana ndichinge ndadzivisa kudenga kuti mvura irege kunaya. 14 noti kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vakazvininipisa, vakanyengetera nokutsvaka chiso changu nokurega nzira dzavo dzakaipa, ipapo ndichanzwa ndiri kudenga, ndichakanganira zvivi zvavo nokupodza nyika yavo. Mwari uri kubudisa pachena zvinoitika kana vanhu vake vanomuteerera wanzwa vachema kwavari, vakanamata kwavari, Mwari unopodza nyika. Tinotarisa zvakare kuti soko raMwari riri kubudisa pachena kubva kuna Waroma chapter 5 verse 19. Nokuti wazhinji sezvavakaitwa watadzi nokusateerera kwemunhu mumwe, saizvozvo vazhinji vachaitwa vakarurama nokuteerera kwemunhu mumwe. Soko raMwari riri kubudisira pachena kuti tinofanirwa kuteerera Mwari, tinofanirwa kuteerera mirayiro yavo, tinofanirwa kuteerera kudzidzisa kwavo. Zvoreva kuti tinofanirwa kutasa soko nyaya yataurwa iyi muna Deuteronomy nesoko raMwari pane pauya Jesu, nekusomba kuti kana munhu muna Kristu chachisvika chitsva, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Zviro zvose zvazvitsva nekuti tamuna Kristu Jesu. Mwari unoita zvaanoona zvakaringana maringe nekuda kwavo. Varoma chapter 9 verse 15 inobvati nokuti unoti kuna Mozisi, ndichanzwira ngoni wandinonzwira ngoni, ndichanzwira tsitsi wandinonzwira tsitsi. Naizvozvo hazvibvi kuno unoda kana kuno unomhanya, asi kuna Mwari munzwiri wetsitsi. Wadikani hama, minda yedu ngaive micherechedzo yekuti tine ukama hwakanaka naMwari.
Tinotenda mufundisi Oliver Mandisodza. Ndinoimba kuti mukoma Donald Mamboma magutsikana netsananguro yamapiwa iyi. Vatereri, kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio yenyu paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka vatereri.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. munau zemitambo ezvine zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi: Dynamos 3 Tenex 1, Highlanders 4 Herentals 0, Wawa 1 Yada 0, uye Manika Diamonds 2 Triangle 1. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.